Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera gumi guru 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Todd chichepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mazana ndakatumwa ndiri paDeputy Secretary for Communications and Deputy Spokesperson. Izvezvi ndatumwa zvakare kusubstantive position kuti tichitarisa basa rekuma diaspora. Yatoti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Saka tinenge tichishanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika munoziva tine zvuru nezvuru mamiriyoni nemamiriyoni evana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
MDC Alliance inodoma vaKilford Shachwayo kuti vave munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations.
Isu zvinoitwa kuMDC zvedu hatinyanyi kushupikana nazvo nokuti government iri kutonga ndeyeZanupf. Saka kana veMDC vachiti havo zvinhu zviri productive, zvinhu zvine progress, zviri zvinhu zvinonge zvinopawo chipindutso kuvana veZimbabwe, ndo zvinhu zvichitarisira.
Asi Zanupf inoti hainei nezviri kuitika muMDC Alliance, chero zviri zvinhu zvinounza pundutso kuvana veZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance yadoma vaKilford Shachwayo kuti vave munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Vashachwayo vakapiwa chigaro chitsva ichi nezuro nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Vasati vapiwa chinzvimbo chitsva ichi, Vashachwayo vanga vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance. Tabata Vashachwayo kuti tinzwe nezvebasa ravo idzva.
Aiwa, chekutanga ndakutenda mhuri yeZimbabwe iri kwese kwese pasi rino rese nekutitsigira kwaramba vachiita kutsigira President Nelson Chamisa. Nekutsigira musangano wavo, nekutsigirawo basa ratinenge tichiita senhumwa dzavo. Munozivana ndakatumwa ndiri paDeputy Secretary for Communications and Deputy Spokesperson. Izvezvi ndatumwa zvakare kusubstantive position kuti tichitarisa basa rekumadiaspora. Yatoti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Saka tinenge tichishanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika munoziva tine zvuru nezvuru mamiriyoni nemamiriyoni evana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kudzidza vari kuita mabasa akasiyana siyana. Vamwe vakatiza vakapinda muupoteri vachitiza kutapwa nekushungurudzwa neZANU-PF. Saka vana veZimbabwe vari kunyika dzakasiyana siyana, ndofunga every country ine mwana weZimbabwe. Saka semusangano tinokoshesa mwana weZimbabwe sezvinotaura bumbiriro renyika kuti mwana wese weZimbabwe akafanana zvisinei nekuti ari kupi. Ndosaka tichitaura even nenyaya yekuti mwana wese weZimbabwe anofanira kunge achipuwa kodzero yekusarudza mutungamiri kana vatungamiri vaanoda zvisinei nekuti ari kupi.
Makatarisa vana vemudiaspora ndezvipi zvamunoti izvi ndizvo chaizvo zvavari kuda kunge zvichinge zvichigadzirwa nehurumende?
Isu munoziva tiri sigreda, tiri vashandi, vashandiri, vatumwa, vanotumwa neshoko, vanotumwa nebasa. Toita nyaya iripo, isu tinoteerera, tinoisa nzeve, tovhura nzeve dzacho, toteerera kuti vana veZimbabwe vari kudei, zvii zvinofanira kuitwa kuti tifambire mberi zvakanyanya. Isu tiri listening party, listening leaders. Saka chiripo nchikuru ndechekuteerera kuzvino kuti vanodei vanoshamisei. Tasiyana nevamwe vanda kutora mari yevana veZimbabwe vanonzi kwenyika chete. Asi kuti tichivapa kodzero dzavo havadi kuvapa kodzero dzavo. Tutasanya contribution kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Tutasanya participation. Havasi kupuwa participation yavo chete iri pacontribution yemari. Izvozvo musangano watakaona zvakakodzera kuti tifambise basa zvakanaka titeerere kubva kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vanodei zvinhu zvavo zvofambiswa sei. Asi isu aiwa bhara tinenge tinaro rekuziva kuti zvinhu zvinofanira kufambiswa so zvinofanira kufambiswa so. Asi tofanira kuzviita pamwe chete nemastakeholders vacho varipo. Saka izvozvi unowo semunhu akapuwawo basa nezuro ngatotangawo basa racho mahofisi madhonda vhura. Izvezvi unowo macalls ari kunaya pafoni ipapa vati vachiwayo ngatifambine bhara vati vachiwayo ngatidai ngatidai basa ndatotanga.
Ivo vana veZimbabwe vari kunze kwenyika ava takatarisa mubato renyu reMDC Alliance. Kune vakavanda vane shuwiro yekukwikwidza mubato renyu reMDC Alliance kumusha. Muchange muchivapa mukana yakaita sei vane shuwiro dzakadai?
Aiwa isu musangano wedu musangano wevanhu zvinhu zvatinoita hatiiti zvinhu zvekuti hanzi sisu veleadership tichistati. Isu ndofunga makanzi wagwara ratakatora rekuti aiwa tinofanira kuinvolva vanhu vese kusanganisira community, kusanganisira mastructures, kusanganisira madzishe, kusanganisira vanhu vakawanda mastakeholders kuti aiwa munoda kutungamirirwa nani. Vana venzvimbo votaura hakuna kuchipinge south tinoda kutungamirirwa naClifford Hlatshwayo, kuno kwagutu tinoda kutungamirirwa naIllian Sendeba. Zvakadaro ndo zvinenge zvichibuda. Hatisi kuti isu seleadership tichati candidate iyi ngaende kwakati, candidate iyi ngaende kwakati. Chinoda ngechekuti mwana wenzvimbo iyoyo anokwanisa kutungamirira osimudzira nzvimbo yake, kwete kuti isu seleadership tinoti iyoitapa iyoitapa. No, aiwa tinoteerera vana votiudza kuti vakuru venzvimbo varidzo nzvimbo vane venesi venzvimbo umomo ndo vanotaura secommunity kuti aiwa mutungamiri wedu anotitungamira ndoda aite kanzera uyo aite MP uyo aite proportional representative zvakadaro.
Munyori mutsva anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations muMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tabato Sachigaro weZANU-PF North America Province varegisita rumbira kuti tidzwewo maonero avo.
Bato redis isu rakagara rine urongwa, ndosaka tine takavhura inonzi Diaspora Liaison Desk yakafungwa naPresident Mnangagwa pavakapinda yakanga isipo iyoyo before paold dissolution. Idesk rokuti vose vari diaspora ndo kwavanenge vachinda kuti vabatsirike kana vane mibvunzo kana vachida kuinvesta kana vachida kudzoka kumusha. Desk iro rinovabatsira pane zvezvazvi mibvunzo yese yavanoda only for vari kudiaspora.
Desk ramuri kutaura rediaspora iri rinenge richitungamirwa nevanhu vari mudiaspora here kana kuti rinonge richikokerwa nenhengo dzenyu dzeZANU-PF dziri muZimbabwe?
Desk iri ndere government desk, harisi reZANU-PF. Of course government iri kutonga muZimbabwe ndeyeZANU-PF, but desk iri rine vanhu vakashambwa naPresident Mnangagwa kuti vange vachishanda mudesk iroro. Vamwe vacho vazhinji vacho vanhu vakambogara kudiaspora, vane experience yekuziva kuti diaspora yakamira sei and all machallenges evanhu vari kudiaspora including machallenges evanhu vari kudiaspora kuti vabatane neZimbabwe pane zvese zvavanenge vachida. Saka vanhu vacho vane maexpertise neungwaru hwekuziva kuti vanhu vekudiaspora kana vazhinji zvavanoda vanotoziva zvimwe zvinonetsa vanhu vari kudiaspora.
Tiri kubvunza mubvunzo uyu vacharumbira nekuti tiri kuona bato rinopikisa reMDC Alliance radoma munhu ari muZimbabwe anenge achiona nezvinhu zvinoitika mudiaspora. Munozvitambira sei?
Isu zvinoitwa kuMDC zvedu hatinyanyi kushupikana nazvo nokuti government iri kutonga neZANU-PF. Saka kana veMDC vachiti havo zvinhu zviri productive, zvinhu zvine progress, zvinhu zvinhu zvinounge zvinopawo chipindutso kuvana veZimbabwe ndo zvinhu zvatichitarisira. Munoona vachoto kana ndichitarisa MDC Alliance kana kuti maMDC ese nemamwe mapolitical opposition political parties, kune dzimwe nyika zhinji kwese kuna naKenya takaona vana vahuru vachishanda zvakanaka nevamwe vavo vakanga vari kuopposition. South Africa tinozviona, kuna naAmerica nokuna naCanada tinozviona. Ikoko kwaAmerica kwakuva kuda kutoitwa government shutdown, asi tiri kuona kuti maDemocrats nemaRepublicans vari kushanda vese vachitarisa kuti zvii zvatingaita kuti government yedu irambe ichiri ichienderera mberi. Saka veMDC igaro ziva yatinogara tichivaudza kwatiri kuti manaambe vaunogwara kuti vazive kuti ivo seopposition havasipo kungotsoropodza chete zvinoitwa neZANU-PF negavhumendi. Basa ravo nderokubatsirawo nekuona kuti chii chavangaita seopposition kuti Zimbabwe ibudirire kuti vana veZimbabwe vawane pindutso. Saka kana vachiita zvino zvinobatsira vana veZimbabwe, isu seZANU-PF seGovernment yeZimbabwe iri kurana hatina problem nazvo. Ndozvete tichitokurudzira, taingokurudzira izvo kubva kare.
Saka muri kureva here kuti muri kutambira imi urongwa hwavo kuti urongwa hwakanaka?
Hatini urongwa hwavo, kana huri urongwa hwokuti urongwa hunochinja upenyu hwevana veZimbabwe zvisinei nepolitics. Tinozvitambira. Asi kana vachiita kuti vawane political mileage, kuenda hatizvitambiri. Nokuti government yeZimbabwe iri kurana kuZimbabwe igovernment yeZANU-PF. Zvinhu zvavo kana zvichinda zvichinge zvine ZANU-PF government mukati, tinozvitambira. Asi kana zvichiitwa outside the government principles, hatizvitambiri.
Svachigaro veZANU-PF North America province varegis Charumbira vachitaura vari parunhare vari kuCanada. Munhu mumwe chete akafane chirwere cheCovid-19 nezuro, uye vamwe vanhu mazana maviri nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende inoti zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvevanhu vakabatwa nechirwere ichi vana vechikoro. Vanhu vapane chirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevana 4624, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi matatu nechimwe nemakumi maviri nevasere 131,028. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni matatu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete 3,097,391. Huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Mukuzeya kupararira kwechirwere ichi muzvikoro, tabata nyanzvi nyaya dzeutano Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwewo maonero avo.
Ndingataura vacho ndechekuti pese pangoungana vanhu especially mumaclosed spaces semumaclassroom munoitira vana malessons, machances ekuti COVID-19 ipararire anenge akawanda. Sezvatinoziva, vana vakawanda havasati vabayiwa nhomba uye maZimbabwens akawanda haasati abayiwa nhomba. Saka it means chirwere chinokwanisa kupararira easily. Kana vaita mwana 1 or 2 vane COVID muclass, it means vanokwanisa kuiparadzira to 30 other students within a very short space of time. Saka ndoyatinozoti super spreader event, so it's easy for that to happen.
Zvii zvingaitwe kudzivirira dambudziko reCOVID-19 muzvikoro?
Chatingaita kune atinoti mamitigation measures, kana kuti matanho anofanira kutorwa ekuti zvikoro zvinge zviri COVID safe. Kana tiri kuti COVID safe, it means kuti vana vanofanira kunge vari kupfeka zvakaita semaface mask, maticha achipfeka maface mask, uyezve I don't know kuti ventilation yekuvhura mawindow kana vana vari mumaclass kuitira kuti mhepo irambe ichibuda. Koitazve kuti vaya vanokwanisa kubayiwa nhomba ngavabayiwe nhomba. Vana vechikoro vaakukwalifaya kubayiwa nhomba. Koitawo vanhu vakuru vese, maticha, maheadmaster, vabereki, tikabayiwa nhomba tese nokukurumidza, chirwere chinenge chaakushaya wekubata kuti chirambe chichipararira. Saka mamwe mameasures agara, mamitigation measures anosanganisira kuhygiene yatagara tichitaura, kugeza maoko, kuti kana vanhu vachihotsira vahotsirire mumaelbomu. It's ma basics atabva tichitaura kubva COVID yatanga last year. Saka ndo mamwe mameasures atingataura kuti anofanira kukurudzirwa.
Mataura emizvo kuti zvingabatsire zvikuru kana vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba. Tiri kuona kuti Zimbabwe yatambira nhomba dzinodarika mamiriyoni gumi nemaviri, asi tichitarisa vanhu vabayiwa nhomba kaviri, tiri kuona kuti zvo pane vanhu vanongodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri evanhu vabayiwa. Zvii zviri kupa kuti zvo vanhu vasave nechido chekubayiwa nhomba, idzo nhomba dziripo munyika?
Handinofunga, I'm sure pane zvikonzero zvakati wandei. Asi of course chikonzero chikuru ndechekuti kune yatinoti vaccine hesitancy. yekuti vanhu vanenge vari kuti inini handidi kubayiwa nhomba for whatever reason yavange vainayo. Vamwe vanotya kuti nhomba ingavakanganisa, vamwewo kusaso titoziva. Saka chandingakurudzira ndechekuti hurumende inofanira kunge iri kukurudzira ma-awareness campaign. Not only that, but inofanira kunge iri kushanda nevatungamiriri mumacommunities, mumachechi, mumapato ezvematongerwo enyika, vanhu vavanotrusta, nemachiremba of course, mahealthcare providers, kuti tiende out there across the country tichikurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba nokupindura mibvunzo yavanenge vainayo kana vaya vanotya kubayiwa nhomba, kuti nhomba iri safe and iri effective, inobatsira. Saka ndoza ndingati, of course I don't know kuti on the ground vari kuimplementa kubaya vanhu nhomba vari kuita machallenges here operationally on the ground. That would be something that hurumende inofanira kunge ichigadzirisa.
Tinogara takataura nehurumende zvikuru, bazi rezveutano, ndakanangana nemutauriri waro vaDonald Mujiri, vanoti izvo hurumende iri kuita zvese zvainokwanisa kupinda muvanhu ichivadzidzisa nekuvashengisa kuti vange vachibayiwa nhomba yeCOVID-19. Zvii zvimwe zvavangaite kuwedzera pane zvavari kuita kuitira kuti vanhu vakawanda vange vachibayiwa nhomba iyi?
Zvimwe zvatingaita zvavangaita zvinokurudzirwa ndezvekuti vanofanira kushanda nema community leaders, and I think kushanda nemadzishe nemasabhuku, kushanda nevemapato ematongerwo enyika, vema church leaders, atingati ma opinion leaders anotrust kwa ma communities, then kuita ma awareness campaign muzvikoro here kana kumabasa. It has to be a very active drive, and the people should get confident kuti kubayiwa nhomba is the only solution kuti tipedze dambudziko reCOVID-19.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Simbiso Ranga, vachitaura vari parunhare, vari muNorth Carolina, kuno kuAmerica. Yasvika nguva yekuti tibotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashanu emvura muSouth Sudan neSudan ari kuvhiringa zvakanyanya misha yakawanda munyika idzi, zvokuti misha yakawanda iri kuparadzwa nemvura iyi uye zvirimwa zvichikukurwa nemvura iyi. Sangano reUnited Nations rinoti mvura yakakurumidza kunaya munyika idzi, uye vanhu vanosvika 500 ezviuru vari parumana nzombe nekuda kwemvura iyi. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe vanomirira sangano reZimbabwe Gender Commission kuti timbonzwa mabasa avari kubata nyanya panyaya yekuwanikwa ipo pachiitwa ongororo yeavo vachawanikwa vachibhinya kana kuroora kana kurodza vana vasati vabva zera.
Zita rangu ndinonzi Naomi Chimbetete, ndiri commissioner wekuZimbabwe Gender Commission. Chirongwa ichi pekutanga pane makore ndofunga anosvika kana 3 apfuura, Zimbabwe Gender Commission yakatarisana nekuti zviko zvinoita kuti vana vawanikwe, kuti vana vapinde muurongwa hwakadai hwekushungurudzwa. Tikanyatsoongorora nenyika yese, tikabuda negwaro raititsanangurira iro kuti zvimwe zvezvikonzereso zvinoita kuti vana vapinde mune zvizvakadai zvinoenderana neurombo, zvinoenderanawo nemachechi mamwe anopinda vamwe, zvimwe zvacho zvichienderanawo nekutendera kwedu isusu nezvimwe zvinhu zvatinokoshesa zvinenge zvichinzi nevanhu culture, but zvinhu izvozvo zvinogona kunga zvirizvo zvinenge zvichikonzera. So zvikonzero zvakawanda wanda, asi tichibva ipapo chakabva chanyanya kutiita kuti tishungurudzwe zvikuru inyaya yemwana uye ainzi Anna Machaya, uye akawanikwa akapa afa panguaya nguaya kuti abatirwe mwana wake mwana asarara mapati akafa chikonzero chacho ndeche kuti akawanikwa ari mudiki ende sesu madzimai miri yedu yakawakwa nenzira iyo yekuti pane zvimwe zvitsva tinokwanisa kuita kuti inofana kukura kusvika pane umwe muzera kuti tikwanise kana kubatsirwa tiite vana uye nemadzimai ane responsibility achinyatsosumudzawo imba
zvamira zvakadaro makazoita sei
so izvozvo ndo zvakabva zvanyanyoita kuti ha tishungurudzwe zvikuru kuti isu tibva taisa kuti ezvinezvi isu takuda kuongorora kuti nyaidzi dziri kumbofamba sei kunyanya-nyanya zvichienderana nemachechi kunyanya-nyanya oso zvichienderanawo nematsika nemagariro edu kuti vana vasaramba vachishungurudzwa
saka vanenge vabatwa vapara mhosva idzi vanoitwa sei
kazhinji zvanga zvichiitika ndezvekuti pane inenge ichinzi referral pathway yekuti kana paitika chinhu zvikuru zvinoita kushungurudzwa mukati pane matanho aunomhangara nawo kubva kumapurisa zvichipinzirana wemitemo zvichipinzirana zvichizoenda kuti zvakadaro asi isusu tiri kutarisana nemutemo kuti mutemo wedu ukwanise kuchinjirudzwa ukwanise kuva unotibatsira nekuti mukatarisana nemutemo mutemo unoti hapana mwana anofanira kuwanikwa kana kuitwa mudzimai wemunhu wekugara pamba asati akwanisa makore 18 asi umwe mutemo wanga uchiti vasikana vechidiki anogonawo kuita consent kana kuti kubvuma kusangana nemurume ane makore 16 saka mitemo iyi haisi kunyatsodzidzana saka isu tinoda kuramba tichipusha kuti makore aya aende panzvimbo imwe chete kana tati 18 ende tiri kutarisawo zvekuti vanenge vachiwanikwa vachityora mutemo iwoyo vasungwe nekupuhwa mutongo unoenderana nekushungurudza kwavanenge vaita vana chikoro pamwe chabva chatongopera pamwe haasi kukwanisa kana kuriritira kuti mwana iyeye uyezve akuzvitarisirawo pasi saka haramba akazvitarisa semunhu anenge achikwanisa kuva anoita productive society yedu
saka pari zvino zvii zvamaita kuti mitemo iyoyi iwanikwe ichibatana
isu segender commission tiri kutoisapota zvikuru yatove nyaya yakumatanho makuru yezvemutemo tinovimba kuti zvichakurumidza kugadziriswa tichitarisana nemaproblems atakusangana nawo saka tiri kuramba tichingopushawo kuti zvikwanise kusanganisika segender commission takatarisa oso nyaya yesexual harassment kuti tiri kupusha umwe mutemo wesexual harassment uye hausi kutarisa vana chete vakutotarisa uyezve vanhu vakuru mumabasa mumapublic space mese matosangana nevamwe negender equality act gender equality act iyoyo ichitibatsirawo kuti tikwanise kupusha zvimwe zvinhu zvanga zvisina mapunitive measures zviri muconstitution kuti zvipe vamwe vanhu responsibility iri strong maererano nekuenzaniswa kwemikana uye zvakare isu takagazeta takaisa mugazeti svondo rapfuura iri rapfuura iri takaisa kuti isu toda kuinvestigeta zvakakwana ende muinvestigation yedu because tinobvumidzwa nemutemo toda kunyatsoongorora kuti zvinenge zvichifamba sei uye situation iyoyo yakamira sei maererano nekuwanikwa kwevana vari vadiki kana taona tine zvatinenge taona tichapira nyaya dzedu kune marelevant authorities vanogona kunga vari vemachechi vanogona kunga iri parliament inogona kunga iri ministry vese tichivaunganidza tichivapa mapisi avo atinenge tichikumbira kuti vasangane nawo asi mune zvi zvatinonge tichiongorora kudaro tikasanganawo nevamwe vanenge vachityora mutemo zvakanyanya vanenge vachishaya kusungwa ticharekomendawo kuti vasungwe vasangane nemutemo vave vanorangwawo maererano nezvavanenge vakaitira vana vadiki
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje
mazvita henyu
ini ndini Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington
iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedanho regurukota rezvekutongwa kwamatunhu waJulai Moyo rekumisa kushanda meya weHarare vaJacob Mafume uye kusarudza vaStuart Mutizwa kuti vanga vachitora matomu vamafume pavakamiswa basa. Asi zuva rimwe chete vaJulai moyo ravari kudoma kana ravakadoma vanofano bata matomu echigaro chameya weHarare. Dare rezimhosva muHarare makare rakapawo mutongo wekuti vamafume vabvumizwe kudzoka kubasa. Hatina kukwanisa kubata vaJulai moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya idzi, asi takwanisa kunge tichibata munyori anoona nezvekutongwa pamatunhu mubato reMDC Alliance vaSaso Zvidzai. VaZvidzai, zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
Vakandemiri ichokwadi kuti vaJulai moyo vari kutamba nemandeti yakapiwa makanso munyika muno kunyanya muHarare. Vamafume vakasarudzwa navanhu, vakasarudzwa navamwe vavo kuti yesi tibatsire kuti tungamirire sameya. VaJulai moyo vakasaspenda zvine mhosva dzisina maturo. Matare emhosva akaona kuti hapana mhosva, uyewo ivo vaJulai vacho vakatotadza kuti vaite setup inonzi Independent Tribunal kuti ishande nyaya iyoyi within 45 days okusaspendwa. Kureva kuti nemhosva yacho vakatsvaga vakashayiya, vakaita basa rokutotsvaga utano mugate vakaushayiwa, vakatsvaga bhonzo muderere vakarishayiwa. Saka vamafume hesi vaikodzera kuti vadzoke kunoshanda vachishandira vanhu veHarare.
Saka izvo zvose zviri kuitika izvi zvinobatsira zvakadii vagari vemuHarare?
Chinotishungurudza apa ndechekutiko izvi zvichiitika zvose izvi inzou dziri kurwa dziri mbiri, asi ari kusapa vanhu veHarare. Vakatarisira kuwana self-delivery yavo, zvino kana kanzuro ichidistabilizwa saizvozvi self-delivery haibudi. Saka tine urombo kuti vaJulai moyo pavanozama kuti vari kurwa neMDC, zvibhakera zvavo zvose zvavari kukanda zviri kurova vana veZimbabwe, zviri kurova 2 million vanhu vari muno muHarare vakatarisira kuwana mvura, vakatarisira kuwana marara achitakurwa, achivakirwa dzimba migwagwa yachigadzirwa.
Tinoona kuti pazuva rimwe chete radzoswa vamafume kubasa, vaJulai moyo vaitodoma vasitovati mutizwa kuti vanga vachibata chigaro chameya weHarare. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Aya ndiwo kamahumbu ariitwa naJulai moyo, uye isu vanhu vakuru tose mukati menyika ngatirambei kuita mahumbu. Even vamutizwa ngavarambe kushandiswa, havana kodzero yokuti vatungamirire Harare nokuti vanhu havana kuvabvumira kuti vatungamirire Harare. Vanhu vakati vamafume, makotsi akati vamafume, nyika yose inongoti vamafume. Saka tine kusora kukuru, uye tinoti vanhu ngatibatsiranei tisore vaJulai moyo namabasa avari kuita ekukanganisa mashandire ebasa ramakanzuro munzvimbo yeHarare.
Matanho api amuri kutorawo sebato panyaya iyoyi?
Sebato tiri kutenderera tichiudza vanhu kuti Harare yayabiwa. Kana mukazoona mvura yonyanya kushayikwa, zhira asingachagadzirwi, magesi asingagadzirwi, marara asingatakurwi, kolera yakurova vanhu mukuuya kwemvura wakumusasvora MDC, zivai kuti muridzi weproblemu icentral government ndivaJulai moyo. Ndo vari kukanganisa mabasa ekanzuru, ndo vakaita recall vanhu zviri kunze kwemutemo.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvekutongwa kwematunhu mubato reMDC Alliance vaSaso Zvidzai muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inodoma vaKilford Shati wayo kuti vape munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Asi ZANPF inoti hainei nezviri kuitika MDC Alliance, chero zviri zvinhu zvinounza pundutso kuvana veZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. musakangani kugara makapfeka mamask nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri ini ndini Raichoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19
Soko isika tisenda wako VOA.